Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wechitatu kurume 6/2019. Regerero amangwanani kwete manheru. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane vari kumanya kukampaina manomination asati abuda. Kumawadhi chaiko nekumabranch asati kwatomboitwa makongresi. Tika dzeMDC hadzizi dzekuti ani nani anoda anongosimuka achitubuka achiti ini ndinoda achimira sehwa. Inopuwa nemaparty members vanokupa pavanenge vachifungira kuti unobetsera musangano. Inyaya yekuti tinobetsera musangano tiri panzvimbo yatinenge tapuwa nemamembers. Haungomiri sehowa woti ini ndoda pakati. Unoitwa inonzi nomination. Nomination ichatanga zvekutanga nekumabranch kusvika tasvika kunational.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa iri kuita nhasi musangano wekuzeya Congress ichaitwa muna Chivabvu. Munyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF mudunhu reHarare vaTerence Mukupe vambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekuzvidza vamwe mubato.
Handisi kutogara kona vasevenzi vakatiza vachitya kurohwa nekuurayiwa. Mombe dzakangogara mupurazi imomo. Tiri kuda kuti tione zvatingaita mapurisa nokuti umwe mukuru wavo aripo hapana zvazviri kuitika. Saka takaisa report kuministry. Ndiri kugadzira mapepa izvozvi kuti ndiende kucourt, kuhighcourt.
Mutungamiri weUnited Democratic Alliance retired Colonel Daniel Shumba voronga kuenda kumatare edzimhosva kuitira kuti vadzoserwe purazi ravanoti vakabvutirwa svondo rapera.
Hatingati vanhu ngavachifara vabvesununguka mumaitiro avo nokuti chirwere chakurapika. Aiwa, avo achiri maearly stages. Tichiri kuda umbowo hwakawanda kuti zvigoonekwa kuti zvingazogadzirisika kuitira kuti vanhu vese vakwanise kuwanawo rubatsiro chingava chii.
Voruzhinji voyambirwa kuramba vakazvibata kunyange hazvo pave nemashoko anoti pave nemushonga unogona kurwisana neHIV. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa iri kutarisirwa kuita musangano wayo weNational Standing Committee nhasi muHarare. Musangano uyu unonzi uchakurukura pamusoro peCongress yebato iri, iyo iri kutarisirwa kuitwa muna Chivabvu. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti musangano wavo uchazeyawo zvakawanda izvo zvinosanganisira zvichaitwa paCongress pamwe nekuronga kuti Congress yacho ichaitwa sei.
Tinogara zvedu every Wednesday tichiita musangano weStanding Committee. Ndo magariro atatichiita tiri papati yedu. YaStanding Committee inomita every Wednesday since time immemorial. But zvatinenge tichataura pamusangano watichamita uyu, tichange tichitaura nyaya dzeCongress, nyaya dzeagenda dzeCongress nekuti Congress ichafambiswa sei. Ndo zvikuru zviri kutaura. Congress ndinoda kuyambira vateereri kuti haizi nyaya yemacompetition chete. Haizi nyaya yevanhu vanokupidzana chete. Inyaya yatichatarisa constitution yedu, inyaya yatichatarisa ideology yedu, inyaya yatichaudita zviri kuitika munyika, zviri kuitika nenyaya yedialogue. Inyaya yatichatarisa kuti tava ne 20 years tiri pati yeMDC. 20 years idzi chii chaitika, chii chabuda. Tichange tine mufaro mukuru every year tinenge tichingonzi tichaparara. But tinorarama tatova 20 years. Tatuwa jaya kana mandara inokwanisa kumisa musha. Takatarisana nekuti tichange tava kutonga manje manje. Tichange tichitarisawo nyaya idzodzo kuti dzikwanise kubuda muCongress yedu. Tichatarisawo template yekuti vanhu vanokupidzana muCongress neCongress yacho vatange vachifamba sei.
Tiri kuona nyaya yeCongress yamataura iyi vaMafume inenge yatoita kuti zvinhu zviipise mubato renyu, vamwe vachitobuda vachitaura kuti hakuna mwanopikisana naNhingi kana kukwikwidza chigaro chaNhingi. Muchaibata-bata here nyaya iyo?
Tinoibata-bata. Pane vari kumanya kukampaina manomination asati abuda. kumawadi chaiko nekuma branch asati kwatomboitwa makongresi. Tsika dzeMDC hadzizi dzekuti ani nani anoda anongosumuka achitubuka achiti ini ndinoda achimira sehoa. Unopuwa nemaparty members vanokupa pavanenge vachifungira kuti unobetsera musangano. Inyaya yekuti tinobetsera musangano tiri panzvimbo yatinenge tapuwa nemamembers. Haungomiri sehoa woti ini ndoda pakati. Unoitwa inonzi nomination. Nomination ichatanga tiri kutanga nekumabranch kusvika tasvika kunational. Iko zvino vari kutonga varipo vapresident Chamisa varipo mavice chair aripo everyone anenge ari pachinzvimbo inini vamafume ndiripo pachinzvimbo chandiri. Saka ngatibetserei pati titaure zvinhu zvinoita kuti tibetsere nyika kwete kungoda kukukidzana ipo tisati tagadzira pekumanyira pacho.
Pane vamwe vamafume vari kuti bato renyu harisi kuonekwa richitora matanho kune vamwe zvikuru vechidiki vebato renyu vanenge vari kunzi vari kutyisidzira nekutaura mashoko asingatarisirwe panyaya yekongresi iyoyi. Zvii zvamuri kuitawo?
Tinotora matanho evakawanda kungotivo mupati medu. Ndosaka tati isusu tiri SDN pati. Mazuva ano vanhu vaiti dzingai vamudzuri vagara navamunangagwa panapa voti dzingai vamuonzora vakaita zvakati. Iko zvino vanosapota vamudzora vakuti chidzingai mayouth. Panengori nevanhu vanongofarira kungodzingana dzingana. Isusu tiri SDN pati kana pane zvinenge zvaresekwa tinozvitarisa todzila nazvo semadhiviro atakaita nyaya dzevamwe vese vakuru vamaiti dzingai. Panenge pachinzi dzingai mumwe pane vamwe vanenge vachiti agare ipapo. Harizi yese mhosva inotorerwa demo wotanga kutema muti nekuti muti uyu nhasi hauna kuita mumvuri paunofungira kuti uite mumvuri. Pane pamwewo paunoshandisa kuti unopruna mabranches womeka shuwa kuti panenge pareshwa panongotaurwa napo. Kana wechidika resva kutaura pane vakuru vanoresva vokutaura vatiri navo mupati izvozvi. Vacho vamwe vacho vari kukukwidza vairesva kutaura mazuva apfuura apa hapana akavadzinga mupati.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari parunhare vari muHarare. Bato reZANU-PF ramisa munyori waro anoona nezvekubudiswa kwemashoko mudunhu reHarare vaTerence Mukupe kuita basa vakamirira bato kudzimara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa. VaMukupe vadaidzwa kuti vamire pamberi pedare rinoranga vanotyora mitemo yebato. VaMukupe vanofanirwa kumira pamberi pedare iri musi wa14 kurume nenguva dza12 masikati. VaMukupe vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo yebato zvichitevera mashoko anonzi ndeemanyepo avanonzi vakataura pamusangano wedunhu reHarare uyo wakaitirwa kuCaledonia musi wa2 kukadzi. VaMukupe vari kunzi vakataura manyepo pamusoro pasachigaro webato iri mudunhu reHarare vaGodwills Masimirembwa uye vanonzi mashoko avakataura aive akanangana nekusvibisa zita nechimiro chava Masimirembwa. ZANU-PF inoti VaMukupe vakatadza kuzvibata pamusangano uyu uye vakatadza kutaura chokwadi sezvinodiwa nemitemo yebato. Mutsamba yakanyorwa musi wa4 kurume iyo iri mumaoko eStudio 7 VaMukupe vari kupomerwa kuti vane kodzero yekuuya kumusangano uyu weProvincial Disciplinary Committee vaine munhu waanoda kuti azovamirira sezvo zviri izvo zvinotarisirwa nebato. Studio 7 yakundikana kubata VaMukupe kuti tinzwe divi ravo. Hatinawo kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe kuti nyaya iyi ichafamba sei. Mutungamiri weUnited Democratic Alliance vaDaniel Shumba vanoti purazi ravo rekuchengetera mhuka kukwekwe rakapambwa nevanhu vavanoti vakatumwa nehurumende svondo rapera. Vashumba avo vaimbova sachigaro weZANU-PF kumasvingo vanoti vavakaenda kumatare edzimhosva vachitsvaga rubatsiro rwekuti vanhu vari kugara papurazi ravo vabviswe. Vashumba avo vaimbova Kenro muchiuto vanotiwo imba yavo yepapurazi apa yava kugarwa nemumwe mukuru mukuru wemapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi kana wokunzwa kudivi regurukota rezveminda vaPerenzi Shiri.
Chokutanga regedzai ndimbokupai ruzivo rune background. Muna 1993 ndakakwereta mari kubhengi ndikatenga purazi kumvurwi. rinonzi Mabu Estate. Mapepa acho aripo kose mataito nezvose zvepamutemo.
Kona eva shumba, chii chakaitika kuti muzoenda kukwekwe kune Plaza Ramuri kuti iye zvino mabvutirwa nevanhu vari kutumwa nevezvematongerwo enyika?
Ndakazodzingwa nezanupf kumvurwi ndichienda kukwekwe kwandakazoita rokupiwa ini ndine randaa ndakatenga. Randaa ndatorerwa rikapiwa maA1 farmer. Ndiri murimi wechitema. Randakapiwa iri ndeve kuchengetera mhuka chete, saka nhandi chichengeta ng'ombe ipapo dzaidarika idzo kuma 840. Chokutanga pakatanga ngopinda vanhu vaiba ng'ombe vakawanda wanda. Asi pandakapinda muopposition politics, ZANU-PF yakapinza masoja kuti vatore nzvimbo mukati mepurazi mangu. Vakapinza mawo veterans, iko zvino vhiki yapera vakapinza mapurisa, umwe wacho ari mukuru officer in charge wo kuRedcliffe kukwekwe, akatoita take over main house yapapurazi pangu.
Vashumba, muri kureva here kuti mupurisa uyu akatotora imba yenyu yekukwekwe iyi?
Vakatokwachura madoo ameno kwavaenda nawo namazenge namaspares neengine, ndinotova neengine yekupamba mvura neengine yemagetsi dzakatobiwa ipapo.
Vari kupa here chikonzero chekuti sei vari ipapurazi penyu?
Vari kuti vakanzi vapinde mu naminister weresident minister anonzi Larry Mavima kuitira kuti nzvimbo iyoyo, nokuti iri padhuze, its about 38 km kupurazi rapresident vamunagagwa, saka havadi munhu weopposition munharaunda yakadai. Havari kuda kundi harasa kushika ndatiza paprazi.
Kutora kwa mrikita kudai, mchiri kugara ere paprazi?
Aiwa, andisi kuto gara ponda wa serenzi waka tiza, wachichika kuro wane kura iwa. Ng'ombe dzaka ngo gara mprazi umomo, tiri kuda kuti tione shatinga ita mapurisa, nukuti umwe mkuru wawo aripo apana shashiri kuitika. Taka, takaisa report ku ministry, ndiri kugadzira mapepa izvozvi kuti ndiende kukot, kwa high court.
Zvokuitika izvi, munoti zviri kukonzerwa nei?
Zviri kukonzerwa nokuti ihurumende yava munangagwa, ihurumende isiri pachokwadi chekuti nyika inake, ndeve kuda kubvuta ufumi wavamwe vanhu, kupamba pfuma dzavamwe vanhu. Ndivo zvavari kuita, kuita kuti verudzi rwavo. Inini ndinobvawo kumasvingo vanobva Medisa, ndiri mukaranga. Ivo kana hurumende matongerwo ayo yakungoiswa vanhu vechikaranga vega vega vachiti chinhu chedu.
Vanhu vamuri kutaura vashumba vapinda paprazi penyu apa, vane magwaro here avakakuratidzai kuti zvovane mvumo yekuti vachinge vachigara paprazi ipapa?
Havana magwaro, vanongotumwa nezanupf kuti pindai. Havana magwaro, gwaro iassurance yavanenge vapiwa kuti hapana zvinoitika kwavari. Vakakurova ukada kudzosera ndiono unosungwa, iwo havasungwi.
Mutungamiri weUnited Democratic Alliance retired Colonel Daniel Shumba vachitaura vari parunare vari muHarare. Tombotarisa misoro yenhau dziri mumapepanhau anhasi. Totanga nezviri muHerald. Nepanhau iri rinoti vaimbo vegurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira, avo vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo yebasa, vakasvitsa chikumbiro chavo mudare reconstitutional court nezuro vachipikisa mhosva yavari kupomerwa, vachiti mhosva yavari kunzi vakapara haimo mumabhuku emutemo. NewZimbabwe.com inoti vaimbi vegurukota rezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembi, avo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori, vakundikana zvekare kumira pamberi pedare nezuro. Topedzira nekutarisa zviri muNewZimbabwe.com zvakare. Mumiriri wechegutu West uye vari nhengo yeZANU-PF vaDexter Nduna vanonzi vakumbira ruregerero kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, zvichitevera mashoko avo vaNduna pachavo ekuchichidzira nerufu vaThemba Muliswa. Vaviri ava vanonzi vakanetsana zvikuru muparamende mwedzi wapera. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kubva kwamuri imi vateereri veStudio 7.
Chinotikatsamadza ndechino, vatungamiriri vezimbabwe vari kutivo masankishini. Masankishini ndo vari kumatsvaga, chavari kusungira ma opposition leaders chi chavari kusungira ma students ari kuti tine nzara hatina chokudya chi vana vedu vonosapotwa nanyika yatinosenzera inotora mari kubva kuvashandi vese dzema taxpayers money vari kudziendezedi vanobhururuka nadzo maprivate jet vamwe vachienda nendege dzembombera nhasi uno kana Trump akuti iye ini masanction ndiri kumarinyuwa ari kuramba aripo Trump kaasiyana nemalida atajaira isiye muafrica hatinoziva kuti kana akanzi uyauzoita commissioner chairman wekomishini yekunoku wozoona kuti kana wapedza tokupa mugodhi wegoridhe haazvizive Trump zvokuti kune corruption haazvizive zvokuti kune chivoko muhumwe saka ari kuita exactly zvinoita kuti pasi rese risimunguke ndo chete chocho hakana kuzerwa vachitichemera vachitineta sevana vadiki vachimboti masanction masanction epi masanction avo kutaura tarisai muone hapana chichabuda mumaoko evatungamiriri vatinawa akasviba maoko aya ndatenda hangu
pandova neimwe yandotoda zviyake munhada wakomana iyaya kuti kusarivutisari chomii gavurata na muchiziva semuyandoida boys yesendereiwo mana kana munayo nguma iya ende mweya wangu unozotofara chaiko ndoida zingaiti timu ndikandirewo nguma iyi kusarivutisari vatu kusarivutisari chomii
unoona ndingoti makadi zvino itiwe chirongo chestudio 7 unoona kana vanhu vachitaura zvakaita saachiri mumazuva ari kutaura mafira ekuita mhuri nenzara dai vari kuzviona havaimbozvitaura zvavari kutaura izvi zvekuti zvirango zviupfumi dai zvatowedzerwa kupfuura ipapo zvaregera kutobviswa nekuti vanhu ava vari kutotisafisa dai vatowedzerwa ivo matop politician acho iwayo ezanupf dai avowedzerwa masanction pamwe kuda pamwe zvika tikafanana zvoenda nani varambidzwa kana kutokurusa kana kumiri chaiko chaiko ana ramaposa ngavamire nesouth africa yavo ngavasiyane zvodomirira masanction ezimbabwe abviswe ngavasiyane nazvo vanhu ngavazvigadzire nyika yavo vega kuti zvavo zvodao ingawandi paipai pa 2008 pakazobatana ngrin vatsvangirai nangrin navamugabe 1 masanction anga asipo asi kunomaenda kusimuka ngavasade kuchema chema nyemasanction aana kana basa masanction chinodiwa kufunga kwevanhu nekuronga nekusabira vanhu corruption ngaipere kuti zvavo zvavanochiitira izvo
ini ndinzi takuzwa simango from chipinge but izvozvo zvangu ndiri kushanda ndiri kusouthi ndoti dai vamunangagwa vamboteerera zvinotaurawo vanhu dai ikonomi yezimbabwe ingachinja tiri musango so tiri kutambudzika ini ndine makore 18 years hatina mari dzekupeya school fees takutatarika tichienda musango toti dai munangagwa vanzwa vachichemo kana vatadza nyika hazvisi zvokufoseredzwa vanomboisawo vamwe tomboona kuti zvinosvikira pari handisi kurereka bote kana kuti ndikurerekera bote rekwamunangagwa kana kuti ndikurerekerera bote rekwachamisa asi ndoti kana zvatadzika huku yatadza kutsutsunya mazai ichimaramwa ngaiende pahuku imwe toona kuti anotsutsunywa here nekuti zvakamira sei ndinoitwa taudzwa simango from chipinge but izvozvi ndiri kusouthi ndatenda zvangu ndidzoiwo chichemo changu vamunangagwa
vanhu vezanupf vakushava zvokuita vakungobata vanhu vese emd seni zvokungonyara kuchaoteta seni kuda kwavanhu ngavatsvagee zvokuita kwete zvokuda kushupana nevanhu ngavatope mabasa kwete zvokuti kungobata wese wese wavasangana naye nekuti kwaindo md seni kokusapota pati mhosva komunhu mwana ndaanovhotera waanoda kochiko chavanotiitira amatitadzira nyika ngavatisiyira zvandibata mhani nekuti ndiri South Africa dai tiri kuzimbabwe zvitirozvishandira zondibata inoresi manguva ino
haa uyo murume unonzi Trump uyo ndomubviga zvokwadi ndomubviga otherwise maswera sei zvenyuva shamarari vestudio 7 muri kutaura nachawo totopa Johannesburg up zvirango dei zvazvawedzerwa ne10 years varume ava zvavari kuita hazvina kunaka vari kurya voga mudzimba dzavo nevakadzi vavo nemhuri dzavo isu tisu tine nguva nemavanga tiri kungoyuwira nemavanga ediwo havafari kuona vanavo vamwe vachidya chiguta hazvina kumira zvakanaka kutaura kunoku vari kutitambudza varume kufa kwedu kungava nani vasare vachirarama vari voga zvinhu zvose zvita senge zvokuti ndezvavo izvo zvinhengo dzeMDC dzinosungwa zuva nezuva asi kunonzi zvirangonga zvibviswa ivo vantu vanozvidza vakangwara ngavaisewo zvavozve handi kwai hondo inopedzwa nehondo ngavatemerewo zvavo kuamerica ikoko america ichivatemeraiwo vachitemerawo tione vakangwara haa tarwadziwa navo varuma
ini ndinonzi T2 ndinobva kumberengwa mashoko akataugwa zuva napurezidhendi vedu vanesinjamisa anoratidza kuti iko kana vanga vari munhu wakapiwa mukana vasina kuputsirwa bhiriji ravakaondomorerwa iri vangadai tingadai upenyu hwavanhu vemuzimbabwe huri hunonaka chaizvo but ndokuda kwokuti vakaparadzirwa bhiriji ravaifanira kudai vakayambuka naro zvinhu zvakatomira kuita
tinotenda vateereri nemashoko mange muchitaura pano pastudio 7 tine kuchidzai tinokurudzira kuti murambe muchitumira mashoko enyu asi zivai kuti musatumira mashoko ekunyombana kana ekuzvidza vamwe tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika dare repamusoro-soro musenegal ratara mutungamiri wenyika iyi vamaki sol semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa musi wa24 kukadzi daro iri rakazivisa nezuro kuti vasol vakasarudzwa zvakare mushure mekuwana zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana vari kuziva zviri kuitika vanoti North Korea yadzokera zvakare muurongwa hwayo hwokuita zvombo zvemissiles munzvimbo dzayakambenge yaparadza mushure mekuvimbisa kuita izvi gore rapera pamusangano wayakaita kuSingapore nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump sangano reThe Center for Strategic and International Studies rinoti North Korea iri kuenderera mberi nekuumba panzvimbo inosherwa zvombo zvemissile yeTongcheng iyo inozivikanwa zvakare nezita rekuti Sohe. Topedzisira nemuYemen. Yemen nemadzisawira ayo Saudi Arabia neUnited Arab Emirates dzirikupomera mhosva ridzi vechihwauti mhosva yekutyora chibvumirano chekubuda munzvimbo mbiri dzeSalif neRas Isa. Makateerera kuStudio 7 animi muchirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzehutano dziri kutsvaga mushonga unokwanisa kurapa HIV dzinoti dzave nemunhu wechipiri asi sisina HIV mushure mekurapwa. Budiriro iyi iri mugwaro repadande mutande rinonzi The Nature. Vanachiremba vanoti vari kubudisa zvizhinji pamusoro pemushonga uyu pamusangano wemazuva mana uri kupera mangwana muguta reSeattle mudunhu reWashington. Mupepeteti mukuru wegwaro iri vaRavinda Gupta vanoti vakashandisa unyanzvi hwestem cell transplant kubvisa HIV mumurume uyu akanga abatwa neHIV muna 2003. Chipangamazano munyaya dzeHIV musangano Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation muWashington DC, Dr. Roderick Machekano vaudza taononoka wande weStudio 7 kuti iyi inyaya inofadza nekuti ichazarura nzira inokwanisa kurwisa HIV AIDS zvachose.
Pana mumwe murume ari kuUK anova akatreatwa for HIV through avanotiwo mabone marrow transplant vakamupa anonzi stem cells anoita iwo kushanda mukugadziriswa kwemacells anodefenda body dzevanhu. Saka after apuwa treatment iyoyo stem cells akaongororwa after about 18 months amira kutora mushonga weHIV akawanikwa iye kuti izvo anga asiri kuratidza kuti achine utachiona hweHIV.
Mune chokwadi here munyaya iyi kana kuti ndoo zvamakore ese zvokuti pawanikwa nzira yekurapa chirwere ichi ipo pasina?
No, ichokwadi nokuti uyu atova mupesendi wechipiri zvichiitika kwaari. Wekutanga ndoumwe atingi murume zvakare akamborapwa kuBerlin anonzi iye vanomudaidza vachiti Berlin patient. ndiye wokutanga kuva achinga aita the same treatment achizoonekwa after aitwa followed for a time kuti anga asiri kuratidza kuti ane utachiona maari. Saka icho kwadi, and in terms of science tinenge tichiti development in the right direction, iri kutiratidza kuti pane zvinokwanisika kuti zviitike, asi pane zvino it's still muma early stages. Hatingati vanhu ngavachifara vapesununguka mumaitiro avo nokuti chirwere chakurapika. Aiwa, awa achiri maearly stages, tichiri kuda umbowo hwakawanda kuti zvigoonekwa kuti zvingazogadzirisika kuitira kuti vanhu vese vakwanise kuwanawo rubatsiro chingava chii. Asi ichi ichokwadi, zvinhu zvine evidence.
Kana kuri kuti marapiro aya abudirira, munoona sekuti achange achizodhura kupfuura mapirisi ari kushandiswa mazuva ano here?
Handifungi kuti marapiro awa chinhu chingava chokuti chingawanikwa kuvanhu vose vose. Uyezve zvinhu zvokuti not hazviiti successful kumunhu wese wese. Nekuti the way inoshanda marapiro awa ndekuti izvo dzimwe nguva ukapuwa, tinoziva kuti chero munhu akapuwa transplant, and if akapuwa lese wapuwa an organ, lese waitwa liver transplant kana kuti waitwa kidney transplant, bodi yako inogona kubvuma kana kuti inogona kuramba organ yawapuwa iyi, handitika. So the same nezvakaita sana stem cell treatment, uri kupuwa macells a somebody else, saka bodi yako inogona kubvuma kana kuti inogona kuaramba, saka it's not guaranteed kuti zvinogona kuva successful kumunhu wese wese.
Chipanga mazano munyaya dzeHIV AIDS musangano reElizabeth Glasser Pediatric AIDS Foundation, Dr. Roderick Machekano vachitaura vari parunhare naTanonga Wande weStudio 7 vari muWashington DC. Nasi tina baba Harare achiti The Reason Why. Harare uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa yaita musangano wekuzeya kongresi yayo ichaitwa muna Chivapfu. Munyori anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF mudunhu reHarare vaTerence Mukupe vambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekuzvidza vamwe vavo mubato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai mangwanani ano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Plaxedes Jeremiah. So we see